Vamiriri vemasangano aya vakataura mashoko aya nezuro manheru pamusangano weLadies Night wainge wakarongwa nebazi republic affairs remuzinda weAmerica muZimbabwe aimirira Zwala Muzvare Elizabeth Danga. Vakaudza musangano uyu kuti vachakurudzira vanhukadzi kutsigira bumbiro recopac mureferendum nekuti rine zvikamu makumi manomwe nezvishanu zvezvinhu zvavanoda kuti zvive mubumbiro, asi vanoti vacharamba vachirwisa kuti zvese zvavanoda zvipinzwe mubumbiro.
Uye zvemaissues ekuti pamabasa panofanirwa kuva nenzvimbo dzekuchengetera vana kuitira kuti madzimai vakwanise kuti uku vari kushanda mabasa anovapa mari zhinji, uyezve uku vana vavo vanenge vakachengetedzwa zvakanaka, uyezve nyaya yekuti vana baba vapiwo leave rinonzi paternity leave riya kuitira kuti madzimai nana baba tivanewo mikana yakaenzanirana yekuchengeta vana vedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muwomen's coalition amai Netsai Mushonga vakatiwo kunyange hazvo gwari rebumbiro recopac riri nani harina kunatsobata zvakanaka nyaya yekupa vanhukadzi zvigaro zvakaenzana nezvevarume pazvigaro zvematongerwo enyika.
Isu hatina kuti paenzaniswe mikana ipapapa so that madzimai anopindawo mudzimba dzezvematongerwo enyika idzidzi. Saka isu tiri kuti draft rori kana zvikazonzi ndoratawana zvedu tichinoenda kumberi chakarokurudzira madzimai kuti vaende naro, nekuti kuwana 75% kuri nani pane kuwana zvisina kunyatso zvakaita sezviri muLancaster House Constitution.
Vakatiwo vachaedza kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe pamusangano weSecond All Stakeholders Conference, uye kana zvikaramba vachatsigira bumbiro recopac pareferendum. Asi vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muNational Constitutional Assembly vaBlessing Vava, avo vakapindawo musangano uyu, vakati havasi kufara kuti masangano aya anoda kutsigira gwaro risina zvese zvavari kuda.
Bumbiro remutemo chinhu chifangwe chakatsetseka kubva pachinotangira kusvika pachinoperera. Tikaita zvokuti totarisa section 1 toti iyi yakanaka, iyi yakashata, zvinenge zvinai zvakashata, zvunhu zvinenge zvatisingakurudziri kwano eZimbabwe.
Mune imwewo nyaya, gurukota rinoona nezvemvura vaSamuel Spepa Ngomoo vaudza musangano wezvemvura unge wakarongwa neimwe kambani yekuIndia inonzi WAPCOS kuti dambudziko remvura muZimbabwe riri kukonzerwa nekuti vanhu vari kutadza kushandisa mvura zvakanaka munyika.
Munozviziva kuti after kutorwa kwemapurazi takabva tapanana isisu vanhu vatema. Kwanga kune varungu vanga vachishandisa mvura, tikasvika tikapa uyu yake tikakundikana kumentena mvura iyoyo kuti ishandiswe, nemhaka yokuti hatina ruzivo rwakakwana rwokuti tingaite sei tiri tese 10 kuti tishandise mvura iyoyo.
Mumiriri weIndia muZimbabwe vaJitendra Kumar Tripathi vati India iri kubatsira Zimbabwe munyaya dzakawanda dzakaita semabasa emvura pamwe nekugaya magetsi. Musangano wanhasi wange wakanangana nekuona kuti ndeapi matanho angatorwe kuona kuti Save Catchment Area ikwanise kugaya magetsi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima neemaindastry munzvimbo iyi. Kambani yeWAPCOS yakatoita ongoro yekuti izvi zvingaitwe sei, uye vangoma vati hurumende ichashandisa gwaro reWAPCOS kutsvaga mari yekuti itange mabasa ekusimudzira nzvimbo iyi nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.